Ininzi ni Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na udzedu dzanasi china Gumiguru 18, 2018. Mapurisa anoputsa musika weko pakabana muHarare izvo zvasiya vanhu vakawanda vasina pekutangira. Commission iri kuongorora zvakaitika mumhirizhonga yakaitika musi wa 1 yamavhuvhu inoenderera mberi ichinzwa humboo kubva kuvafakazi vamwe vavo vachiudza commission iyi kuti ine vamwe vanhu vasingakodzera kunge vari mucommission iyi uye kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vamiswewo pamberi pecommission iyi. Vanorwira kodzero dzevanhu votambira nemufaro kuraswa kwechikamu chemutemo wePublic Order and Security Act wanga uchishandiswa nemapurisa mukumbunyikidza kuitwa kwemisangano. Vanhukadzi vakawanda vanoti mutemo weproportional representation unofanirwa kuvandudzwa kuitira kuti vanhukadzi vakawanda vapinde muzvinzvimbo zvematongerwo enyika. Izvi zvabuda pamusangano weGender Forum uri kuitwa neZimbabwe Gender Commission muBulawayo. Muchirongwa cheWomen's Roundtable tiri kutarisa kuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwaniswawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.